Hey, Tata, hola, Zimbabwe, muhle. Welcome to Nomgamchira Message. Ngiyawamukela wonke umlaleli ongenayo kuhlelo ndinomgamchira message mchirongo wethu uchebe chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related ikakhulukazi eZimbabwe. Welcome all. Today is Tuesday, the 2nd of April 2019. We just missed April Fool's Day. welcome to April. Zimbabwe muhle. Ikamalami, my name is Mike Ove. All right, Zimbabwe Muhle, welcome once again. Mune chirongwa chedu chebe chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove, Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth related. Today on our program, we're looking towards tackling and discussing and talking about something that has affected a vast amount of youth in Zimbabwe, the issue of unemployment. Kune vanhu vakawanda kuZimbabwe vari kuchema anzi aiwa bhuti Mike hakuna mabasa munyika kutsva ai imisebenzi tololo hakule misebenzi elizweni. But before we do that, Zimbabwe muhle, I found it fitting ukuthi lamhlanje kuhlelo we give you guys an update on something that's happening ngale eManicaland. We recently saw ukuthi there was a cyclone, a tropical cyclone that devastated the eastern region of Zimbabwe. Tropical cyclone Idai, that thus far has killed over 200 people, Zimbabwe Musha, 200 people, left thousands homeless, left so much property broken and devastated. However, Lamhlanje kuhlelo, luckily at the top of the hour, what I'm planning on doing is giving you guys an update. So without further ado, let's head over to Kopa Village, uKokumanicaland, whereby they're going to give us a little taste as to what exactly is going on in their village.
Due to the heavy rains that were triggered by the storm, there was a lot of water, the volume of water accumulated, and it was breaking the bridge and the stones. So when the water accumulated, the bridge burst out and the water flew to the place where people were residing, and it flattened everything, the stones, they broke the houses. And it was due to the storm. That's what we recognized. And there are people who were buried under the soil, and the stones are on top of the people. We really regret with the incident.
Mvura payakauya, yakauya nematombo. Ose aya matombo amuri kuona. Yakauya ikapadza imba yangu. Imba yangu yanga iri panapa. Mudzimai wangu nevana vangu vanga vari panapa. Asi chishuwiro changu chandinoti kudai ndaikwanisa kuwanawo mhuri yangu. Kunyangwe vari vapenyu, kunyangwe vakafa, ndakwanisawo kuvaona kuti ndivavige. Ndozvandinoshuwira kuti zvinogona kundisunungura mumwoyo mangu ndakagara ndoziva kuti vana vangu vari papa. Ndinonga ndasununguka.
Those were villagers of Kopa Village in eManicaland explaining what exactly happened. For those that just joined us, what we just played was a video of villagers from Kopa Village in eManicaland explaining how Cyclone Idai ravaged their village. As we speak, the Minister of Information and currently is the Acting Minister of Public Service, Labour and Social Welfare. Until the 5th of April, Honorable Monica Mchangwa says the death toll is currently at 268. I repeat, 268, and is expected to rise. All right, Zimbabwe Moshe, now on to today's topic, the issue of unemployment in the country. As we speak, the Zimbabwe National Statistics Agency says that the unemployment rate in 2014 was at 11.3%. That has been debated. That figure itself has been debated time and time again by different outlets and different organizations. Now, according to an article that was published in 2017 by the BBC, Zimbabwe's unemployment rate in 2017 was actually at over 90%. That figure, of course, was given by the Zimbabwe Congress of Trade Unions. How is it that in 2014, the unemployment rate was at 11.3, but in 2017, the reported was at over 90%? Let me break it down for you. According to the article that was published, which quotes Forbes magazine, the 11.3% that was calculated was inclusive of jobs that are part of what we call the informal sector. Abantu laba abathengisa airtime, abathengisa ama chips, ama sweets, you know, on the sides of the roads, vanhu vanotengisa pamisika yakasiyana siyana munyika. That is what we would regard as the informal sector. Now, according to Professor Catherine Bourne, who is part of the LRC, the London School of Economics, the distinction between the 11.3 in 2014 and of course the 90% over 90%, which was reported in 2017, is how an individual would discuss or treat what we call the informal employment sector. If you consider an employed person as someone who has a formal job, pays taxes, has benefits, pension and more, you would find that generally the number itself would be larger. It would skyrocket. However, in just like it was explained in Zimbabwe, for them what they're saying is vanhu vanotengesa pamusika would not be included in that definition of what is employed. The 90%, like I said early on, was quoted by the Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, which they said, you know what, guys, even though you're saying 11.3, it cannot be 11.3 because a vast majority of the Zimbabweans are part of the informal sector. For them, they're saying we cannot define that as a source of employment. What do you have to say? Zimbabwe Muhle 2010 ngenani kuhlelo +1202 is the number, +1202 465 0318 is the number to call. You can also text us on WhatsApp. I always make this mistake. Ukhola Zimbabwe Muhle. +1202 465 0318 is the number to text on WhatsApp. However, the number to call is +1202 619 2077. That's the number to call. I repeat, +1202 465 0318. That's the number to text. However, if you're looking to call us in studio, +1202 619 2077. Tukutepenyela zvakare pamasai sai anoti 909 medium wave frequency 4930 6065 uyezve pa 15460. Kodwa abafisa kubukela ku internet tiripo pama page edu matatu, sikona ku www.voashona.com, www.voastudio7 or voazimbabwe.com, njalo ku www.voandebele.com. However, for our Facebook fanatics, avo vanhu vada kutiona pa Facebook, I know a lot of Zimbabweans spend a lot of time on Facebook. We have three Facebook pages, Patriputepenyira Izrezi, Tiripa VOA Shona, Skonanjalogu VOA Ndebele, Skonanjalogu VOA Studio 7. You could write your numbers there, you can write your comments there, Zimbabwe Moshe, and most importantly, please share the program. Fagana malikes, ngenani mhlelo, pindai muchirongwa. All right, joining me in studio right now, it seems as though I have my first guest, Pachirongwa. Hey! Pinda mchirongwa okona kuhlelo ngubani ecingweni? Hello mthereri, kola kola. Vamtsaka ndirikudzwa kuti muripo parinari. Hello.
Rezita jungu.
Hello. Musi kunzwika parinhare, Zimbabwe Muhle ndiri kunzwa kuti. Hello guest wangu wekutanga, muripo here parinhare apo? Mukoma kuda kwacho, muripo here apo? Okay, it seems like we're having a connection problems with kuda kwacho. Let's try call him back. However, Zimbabwe Muhle, ngishilo ukuthi lamhlanje kuhlelo sikhona, we're discussing the issue of unemployment in Zimbabwe. Like I said earlier on, the organization in 2014, Zimbabwe Stats Agency, basically, you know what, the number of unemployed abantu abangelimsebenzi elizweni is 11.3. Kodwa iphepha ndaba lele BBC lathi umsakazo we BBC wathi lokho akusoloni iqiniso. In 2014, 2017 bona ba kishi article besithi in actual fact the unemployment rate abantu abangelayo umsebenzi is at over 90% elizweni. Ungani besisho kanjalo? How did it jump from 11.3 to over 90%? Bona bathi hi, it depends on ukuthi umuntu uchasa kanjani nxa usithingi lomsebenzi. Nxa usithingi lomsebenzi nge selling airtime, you're selling sweets, can you describe that as a source of employment? Wena ungathi hi, mina ngempela put mic lomsebenzi kodwa umsebenzi wakho is to sell airtime, is to sell sweets. Bona bayasho ukuthi the reason why it was at 11.3 is because bona abe Zimstats agency bona they included that within their findings ukuthi hayi bo ngeke lithi alilawo umsebenzi kodwa you have a source of revenue or a source of income. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe kulabantu abaningi abafisa ukungena kuhlelo lamhla kodwa asihambeni emakhasini ethu amathathu whilst we try get our three guests. UMakhumalo, Pamela Khumalo ukhona ehlelweni uthi hello everyone. Sawubona Makhumalo, unjani? UMsunduzwa Ndlovu ilaye ukhona ehlelweni uthi hi. Sawubona bhuti wami Msunduzwa, ngenani kuhlelo bhala nama number ukuze sixoxe. Tikaenda uku page letter VOA Shona, kuna wanu akawanda, kuna Forbes Nyambira arukuti aruku South Africa uku. Vigilant Chigora arukuti dumelang Vigilant ukai. Nyanyo nyakonda arukuti jobs mantra dololo anza kuna mabasa kunyika uko. Yvonne Khumalo uti uyabukela aru is watching uko from Pretoria. Goto angezo ukuti silo guest wetu parunari apotinawa Nikros Kajengo. Waka Jengo, maapinda mchirongo magadeni. Maapinda mchirongo chedu chewe chidiki. Nasu kutawra nyai. Anzi vandu we chidiki waru kuchema waru tumunyikamu na mabasa. Imnoti inazo izo.
Okay. Ya. Yeah. Indo tizo. Mabasa ano gadiru ane munu. Mabasa arumfunga ze munu. Na izozo. Ndika tinatamu na mabasa. Noti mabasa arumfunga ze munu. Ndika ele jine marisosizi ese. We've got land, we've got capital, and we've got labor. Zimbabwe is a beautiful country. Young people are energetic. They constitute above 60% of the labor force. So we can't say there is no employment in the country.
Asi chiboti tanangurayo mkoma, vanwa vechidiki wakawanda wari kuchema vachiti they don't have access to these resources. For example, vakachema vachiti aiwa isu nangwe tikati tuda kutanga ma business edu atina mari, we don't have the capital to start these businesses. And when we go to my bank akasiyana siyana, my bank anoti aiwa pane chinchilonzi collateral that we really really need. However, because HBK Wakawanda do not have houses, they don't have cars, they don't have anything that they can put up as collateral, these loans are denied.
What happens, that is a mere assumption. Because actually, quite a number of people who based on those facts, when they go to the ground, when they go to the bank, anoti hakuna mari, nofunga nikaenda kubank, anoti and qualify. Most of the young people in such a mind are too tragic. Besides this tragic, they work on assumptions. What I can say is Zimbabwe is open for business. Our banks are open for business. The private sector is open for business. The public sector is open for business. And patriotic individuals are also open for business. Hence, I can say such mentality has to be marginalized out of existence.
Asiwaka Jengo, whilst we're on the same topic of access to resources and more, you said earlier on that, you know what, Mabasari Mominyika, how do you then explain my reports? I Arugubuda, for example, BBC in 2017 was saying with Iowa, more than 90% of people are actually unemployed in the country. That being accredited, of course, you may argue with Iowa, Kunawana, Rutengesa Pamsika, and whatnot, that's a source of employment. But that is not what someone went to go graduate for.
Okay. Now, if you say there is 90% of unemployment in Zimbabwe, I think you are taking it wrong. Because we have got two types of employment. We have got formal employment. We have got informal employment. If you see that most of the entrepreneurs, most of the rich people in the world, they are not employed formally. Take, for instance, people like Said Masiwa, people like you know, Mutasa of the telecell.
Well, those are employers.
Know, most of the entrepreneurs, they are doing their own business. Mm-hmm. And we are saying they are in smart. So a number of young people who are in the informal sector, they are earning a living. Their livelihood is better compared to those, the so-called formerly employed. Mm-hmm. Now, Zimbabwe is an agro-based country. Many of our young people are into farming, say, tobacco. Some are into wineries. Some are, say, into other cash crops like even coffee. So we can't say those people are unemployed. Why am I saying so? I'm saying so because they are earning a living from their work. Mm-hmm. Actually, if you see even their standard of living, it's an improved one. So it's beyond doubt that the statement that unemployment is that percent, I think, is ill advised.
Mm-hmm.
Yeah, it's ill advised.
However, going back to itself, like you said, you've got two different distinctions, pane formal employment, pane informal employment. Of course, the two different sectors, like I had classified, there's those that will go, you pay your taxes, you get your benefits, whatnot, which would fall under the formal employment. And then there's the informal one, and Tingisam Sika, like you said, the farmers and more, and so forth and so forth. A lot of youths are actually cranking out, they're coming out, we graduated. And not everyone can be a boss. So how do you go about something like that? Not everyone can be an entrepreneur.
I agree with you.
Mm-hmm.
Good point. I'm sure the government of Zimbabwe has got what we call a blueprint called Vision 2030.
Mm-hmm.
The major aim of that blueprint is to transform Zimbabwe into an upper-income economy with a, say, gross income of 3.5 to 5,000 in real terms by the year 2030. What mm-hmm. does this mean? This means that the government is committed to job creation, the formal job, mm-hmm. as you mentioned. But now there are some hiccups that are really a drawback in terms of this vision.
Mm-hmm.
And for instance, our industry, there is closure because of state sanctions. You see, some of the state enterprises, you know, they are operating below, say, 50% capacity utilization
mm-hmm.
because of some of these issues. So we can't deny the fact that formal employment is crucial. Yes, as long as the sanctions are not lifted or removed, then actually it will remain a problem for our young people.
Now, Vaka Jengo, even if we hammer on the idea of sanctions, not that it's necessarily something that should be discussed within this issue, but if on the same issue, sanctions, how are they affecting the job creation sector? Because sanctions are based on individuals. They're not sanctions on the country.
I don't agree with you. But we are talking of industrial closure. Mm-hmm. We are talking of you know, our banks, take for example, Agribank.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of entrepreneurship.
Mm-hmm.
You mentioned the issue of the formal employment itself. It's beyond doubt that, you know, sometime back, our people used to borrow quite a big sum of money from these institutions mm-hmm. so that they finance their operations, they begin their big enterprises. But now, it's really a challenge. So we can't deny the fact that our young people's industrial vision is being adversely affected by this so-called illegal sanctions. So they are actually they are a cause of concern in terms of the so-called unemployment you are talking about.
Mm-hmm. All right, Vaka Jengo, ndanjikumbura kuti mubate parunare, and then I'll come back to you in a second. Ndinonzwa ndinemuteerera wandofanira kutora parunare.
It's fine.
All right, so I hear with Silo Mlaleli, Tinemteri Parunare, Ari Parunare Apo, who is on the line. Welcome. Mapinda Mchirongwa Chedu, Chevechidiki.
Hello.
Hey, Magadi, and you, Baba?
Tinefara, Magadi.
Aywa, Tukufara, Kana Mchifara, Ari Parunare Apo, Ndiani?
Lloyd Gomani, Mondarin.
Hey, Vako, Mani, Timuka, Mutoruko, Zimbabwe. Murugunzwa, kajengo waruti aiwa nyai yukisha kwa kwa mabasa hanzi aiwa it's within your mind hanzi ma resources arimo mnyika iwese munu hdike hanzi aiwa use your brain figure out how you can use it but everything is there for you to use muno tina zoizo
baba wonga wari kikudabunye tira nyika kikuta mbura jaitu kukunu muna mzindabu muna kiri momu
Saka vagomani ma viki mashoma shoma yakapfuura takanzwa mutungamiriro wenyika vakapawo vechidiki mukana kuti vakurukure navo kumusangano weNational Youth in Durban ukuwo mutungamiriro wenyika vakanyatsoti aiwa mari yekubatsira vechidiki iripo vakabva vaendera mberi vachibata nyaya yempower bank vachi aiwa mari yekupa vechidiki maloans iripo kana muchida muno applya imi munotiina zvoyo nemaondera mutungamiriro wenyika
ayo kana chiri chanje chiripo ngachiuye kakuti hevanhu yangu wakubengi kwa chabu na mari hizi zikine mari zeli gurubi mai zikuli kwa arati zika kuna tenga kumashopi kwa chati kwa kutenga naja chaka tindati kini chaka naja rabana chaka naja baba
saka imunoti sezo waka jong waruguti pane chinonzi informal sector apo where you can actually create your own business like you know my examples like Masiwa Strive Masiwa uyo who's an entrepreneur vakati aiwa iwo pache zvavo would not be defined as someone who's part of the formal economy nekuti he's a boss ashandira umwe munhu munoti sevechidiki hapana here mukana wekuita wekudevelopa vamwe vavo anana Strive Masiwa kuZimbabwe ezulukandaba lemzilo umlaleli wethu uLloyd Bomani uyakhaluza hayi lokho kushiwo ku Nicholas Kajengo hayi akusilona iqiniso uthi hayi kumele achane lalokho ngenxa yokuthi ubona ngani uqamba amanga ngiphinde ngambuza ngale ndaba lokho kushiwo ngu Nicholas esithi there are two forms of employment which was the informal and the formal sector uphinde wathi hayi nina njengabantu abatsha you have access to all the resources kuthiwa eZimbabwe ama resources akhona agcwele so kuthiwa nina njengabantu abatsha seize the moment nina nithini ngalokho bhalani ama comments ngenani kuhlelo regai ndidzokere kuna Kajengo ndisati ndaenda kuna mukuru wangu kuda kwashe vakajengo muchiripo here parinari apo vakajengo
ndiripo munhu wamwari ndiripo
manzwa muteereri ari kuchema chema hanzi aiwa handizvobazva muri kutaura hazvisi chokwadi
autere yake mafungira ndivo saka vakuru kare vaiti chitsva chemuri uyu ngaafambewo ambodzidza amboona ambobvunzawo vamwe kuchikorekore kuchichiona kune inonzi nzerumbairi kureva kuti munhu zano unopiwa nevamwe karamba kagadza kudharini ikoko asingafambi asingaoni kumafloo vanhu vari kuita mari fodya kutenga zvakanaka pasaikwanonyunyusa kana fodya kaka irima zvakanaka iri good grade quality tobacco hapana njikagadza kuita mari asi kana zvinhu zvacho zviri zvekiya kiya zvechangara dhangara idambudziko so ndikuti mukomana we ngaafambi aone mabhengi impower bank iriko iri kupa vanhu maloan mikana yakavhurika tichitaura kuitwa napurezidendi wedu impower bank iri kubatsira mayuti akawanda tine mayuti mazhinji vari kufara kuti vari kuwana mari neimpower bank
ndoshamisika
nine zvanga kutaura mukomana ndatoshamisika zvisingaiti
orit vakajengo chindiudzaiuka kuti pari zvino impower bank yabatsira vanhu vangati
handikwanise kupindura on behalf of impower bank kuti vane mafigures akawanda zvakadii asi inganoda nechokuti mayuti handi kutangana nayo majinzi kuma kungawa kuma vako kwachikoko kunorimwa fodya ndingatiri kumaminda kwachofamba nemuma migodzi matinofamba vari ngotikatanga mabusiness yaya noda kuempower bank kuti vachinzi vacho vanombopinda square kuti vari mitaizo yachisu wechidiki vachipinda kuna na NPT makamani efodya achachato bako anatia MB vachitora square asi vachinzi vacho izvozvo vari kuita mari nguva achitaura iyoyi havana kutombopinda muswere havanaozipinda muswere zvematobha kukambani akuti vakapiwa mari mumabhengi edu kunyanya nepawa bhengi iyoyi vakapinda mumunda so ndikushamisika mukomana ari kuti izvo haana kuwana mukana uwowo mukana uripo ndafara kuti zvaaita zvakanaka nokuti mbudzi inozvarira paruzhinji kuitandirwe imbwa zvaaita chinhu chakanaka ega kuti timuone sekuti azive kuti aiwa mukana uriko madhoo akazaruka
tiri kuonawo pane vanhu vari kukomenta apa vari kuti hanzi aiwa power bank iyi inenge iri iproject yebato rezanu pf hanzi kana usina membership card rezanu pf hauwanewo mukana wekuona mari
ndofungidzira kuti ikoko kunonzi kurota kana kuti kurotomoka zvirambidzwe kurota nekurotomoka zviri muwanhu hakuna bhengi paunosvika mubhengi kuti ndipindite kadhi remusangano hakuna bhengi rinotizvo ikoko ndo kunonzi kurota kana kuti kurotomoka hakuna zvakadaro vanhu zvandambotaura zvive kuti vanhu vanobeta nenonzi assumption vanofundira asi vasvikakuti ndozviripo nhai otoshamisika otopindawo munyika ine vamwe otopindawo mumari mune vamwe otopindawo mumabhizinisi mune vamwe
Alright, makachengo regai ndikubatei par ndokumbira kuti mubatei parunhare for one second ndiri kunzwa kuti guest wedu wechipiri ukuda kwashe mutsaka usenjenele kuhlelo batai parunhare handiti
tinotenda
Right, balaleli zulukandaba khulumani imbono yenu ngenani kuhlelo The Connection namhlanje we are tackling the issue of unemployment elizweni. Ngeke ukuthi our second guest umnumzana ukhuda kwashe is here online. Khuda kwashe ukhona ecengweni?
Nikhona baba linjani?
Hayi siphilile bhuti wena unjani?
Hayi ngiqine nqa.
Good. So uyamuzwa nangu umnumzana uNicholas Kajengo uthi abatsha elizweni kumele basebenzise ama-resources akhona uthi ngempela ilizwe ligcwele ngama-resources abatsha should just figure out how to get access to them wena uthini ngalokho
ngiyabonga baba it's unfortunate ukuthi ngingene sephakathi angisazwanga okunye okumnandi akukhulumileyo kodwa kunje ngiyavumelana kakhulu laye ngithi ama-resources maningi kakhulu abatsha balohlupho lokuthi abafuni uku-explore ama-opportunities akhona bale syndrome yokubana into ingabakhona uzokuthiwa ngiyezana u-p f njalo nje asingene yibo nje ababuya kanjalo sebekhala bethi akula ma-opportunities they rush to other countries like South Africa seeking for greener pastures more than Zimbabwe is green so sithi hatshi asivuleni amehlo singasigeza singagezisi siyaphansa sigezeni sisiya phezulu sibone okukhona esikuphiwa ngurhulumente wethu
siyakuzwa mnumzana kodwa how would you then justify nxa usithi the pastures in Zimbabwe are green eningi labatsha bayakhala you know there's so many reports that have come out saying ukuthi akula employment the unemployment rate is skyrocketing eningi labatsha are now having to you know live by what we would call informal sector ukuthengisa amaswiti i-airtime ngezinto ezijiyeneyo how would you then justify something like that bese usithi ama-resources akhona
uyabona mnumzana kuqakathekile kakhulu nxa lifuna ukusova uhlupho olwabe lukhona okuqakathekile okwakuqala yikuthi liyaqala livume i-situation ekhona the rate of unemployment it's undisputed it's high however okumele sikukhangele yikuthi yikuyini okwenziwayo okwamanje ukubana kureduce i-rate of unemployment yona leyo i-rate of unemployment yakhona ibe njalo iclustwe into two ukuthi ngingathi sithi unemployment sikhuluma ngani kulabanye esithi employed formally and informally kodwa uthola ukuthi lwana oku-informal uthola imali eningi kakhulu kulwana oku-uninformal uyabona so usuthola ukuthi yena lwana othola imali eningi engekho ku formal employment impilo yakhe inhle kakhulu ukudlula lwana ku formal employment ngalina selivala selisithi i rate of unemployment is very high selivala lwana othola imali eningi kakhulu so futhi yes ingabe i high i rate of unemployment kodwa ukhulumende ule i transitional and stabilization plan eyenzakalayo kathesi eyokuthi ku-create i-employment especially focusing on ama-young people abatsha ababuyayo from okwakhathesi upresident wethu uthi for Zimbabwe to be an upper middle income class country by 2030 kutho ukubana from now nxa ukuthi kulabanye abangakabi le misebenzi the government is working on a trajectory ekubana abantu bonke bethole umsebenzi within the employable sector and but sinjalo nje abakhangeli ukuphela ukuthi be create employment for abantu they are also giving opportunities to young people especially empowerment
right uthintile udaba uthintile udaba lwama opportunities and what opportunities because siyezwa abalaleli bayangena kuhlelo they're saying these opportunities they don't have access to them surely you can't say all the listeners that are coming in are lying
It's right. We can't exactly say they are lying, but the opportunities that are there, we are saying, as young people, let us open our ears and listen to the relevant media houses that then gives us exposure to opportunities. For example, ask any of those young people who are calling if they listen or they watch ZBC. They don't. But those are the platforms that then discusses opportunities that are available in the country. My colleague from the Minister of Agriculture has already alluded to say, for example, there is Empower Bank that is empowering young people across the country. As I'm talking to you right now, I understand they are actually moving to district by district. This week, they are actually in Matabeleland North. They are moving district by district, trying to talk to young people and share the financing opportunities which are currently there. There are workshops that are being done. In the past 2 weeks, I attended 2 workshops. Mm-hmm. And all those workshops are currently talking about young people empowerment. There are organizations that are giving funds for young people. Mm-hmm. But you see now, people are hiding their heads in the sand like a proverbial ostrich. They don't want to see opportunities that are being presented.
Kudakwazi. Yeah, uthi wonke umuntu 90% i unemployment are choosing to be crybabies. Babies. Kanjani? Ngoba
no, i 90% mnumzana it's debatable. Those are the figures elibuya lawo. Lisithi 90% ababuya lawo abantu kwamanye amazwe bethi 90%. When in actual fact 90% unaleyo asiyazi. Ngoba khathesi I'm talking to you. Industries are being opened, mines are opening. So, but every time it is outside 90%. I think 90% are going to injure. Agriculture right now is performing very well. I'll talk about agropoles as we go later in the state. They are performing very well. Employment is being created, but our rate of unemployment is still stagnant at 90%. How come, Mnumza?
Right. Nxa usukhuluma kanjalo mnumzana at that stage and point wathi ngubuze ke you touched on the issue of e-employment bank and I know ukuthi wena you've worked you know very closely with them and ushilo wathi a lot of young people have access to these loans and a lot of at this stage and point based on my understanding there's only $12 million that are there to you know disposal to abantu abasakhulayo how many youth can that help? Could I go ask?
Hello, sir. Yes, I'm here.
Bengithi, at this stage and point, imali ekhona, is that enough to help abantu abasakhulayo to develop, you know, jobs at to the stage and point whereby you could bring up abantu abasakhulayo in the country?
Let me agree with you to say 12 million ingayeneli. Kodwa ngiyaliqalisa, you don't start big. Liqalisa kancane. We start with that 12 million and we grow that 12 million to the 100 million by the year end. How do we do that? We make sure that those who borrow that money pay back and then it gets to other young people sebethola labo lokho si revolve quality revolving and sisenza ama project we pay and itop izayini la. And the other point is ukuthi it's not only empower bank. For example kule women's bank layo ekhangele abasakhulayo labani labasifazana labo balama programs abo. We also have other banks like Agribank or Wakatesi. Iyanika ama loans and bengikhuluma labo nje recent workshop. But hatch nga ule bankable project asilandaba even the security ye Agribank level.
Right.
So, ubaba uSave Basiwa through Stewart Bank also gave another fund for rural projects. So we are saying the pool of funds evangelisayo together iyenela ukubana siqalise ngoba we don't need to start big.
Wathi ngikubambe kancane ecingweni mnumzana ngithatha umlaleli then I'll come back to you ngithi
ngiyabonga.
Right, murukumunzwa kuda kwasha ari kuti a Zimbabwe mari iripo imuruti inazvo tukona pa mapage vanhu ari kucommenta zvikuru tinotenda zvikuru. I'm going to read your comments in one second rega ntore mutereri. Kola kola ecingweni tiri kunzwa tine mutereri apinda pa chirongwa ndiani apa?
Inonzi Kudon Gogoma.
Va Gomo zviri kufamba.
Haa, ziri kufamba makadini zvenyu.
Aiwa, tiri kufara kana muchifara mukoma.
Nyaya yangu iri pakuti nyaya inotaurika panapa yekunzi muZimbabwe mune mabasa. Dambudziko riripo nderekuti kana mabasa agana kugona kuvapa isu tinori mafoja tiri kuno kugarweni, asi dambudziko riripo nderekuti tikaenda kumaflows tinopisirwa mari mukadhi, asi mamwe emabasa yatoshanda yandoda kesi chaiyo chaiyo. Saka hatizonzwisisa kuti hurumende yanga yakanyarara mafertilizer mishonga zvichikwira, asi vachiziva kuti kana mari ichinge yazobuda inenge yaa yavo. Saka hatizonzwisisa kuti kana vachitonotsigira varimi vanenge vachitonotsigira vepa kuti kudii.
Right, regai tikande mbvunzoyo kuna vakajengo. Vakajengo muri parinari? Vakajengo? Alright, regai kuda kwasha adaire mbvunzo. Kuda kwasha usakone cingweni?
Mbvunzai ndiripo.
Right, ngukuda kwasha ukuruma nguva ndiva kajengo.
Mbvunzai ndiripo.
Alright, manzwa mbvunzo wemuteereri.
Hanzi nemuteereri.
Vagomo muchiripo parinari?
Ndiripo.
Right, vakajengo varida kunzwawo muteereri, ndandichikumbira kuti mudzokerere mubvunzo wenyu kuti vanyatsokunzwai zvakanaka.
Kuti murume ari kutaura azivi mari iri mumunzika, dambudziko ratiri kutaura nderekuti isu tinogara kumamisha tinorima fodya. Tinonga tinogara isu tahambandike mafeti mishinda, asi kana chinge chatengesa fodya tinovari mumakadhi imomo kutiuzesambe iko keshi iri yari kupesendwa. Saka haizvozvo kuti tiri kurima electronic money atikurisa kesha tiadiiaa kuti hurupiri iri kutotsigira kusima, asi haiiatigona kuzotauka kana takutenga zvekusimesa muchinhu asi
pindurai tinzwe vakajengo.
Okay, chokutanga ini varimi vedu seexample uyo ari kutaura nyaya yake ari kuti anotarisira kuwana chete, asi tisiri kuti muZimbabwe mari yake ushandisa isisvo. Tine RTGS, tine foreign currency, so iko keshi yataura iyoyo. Saka as long as maria anenge awana mukadhi kana kuti mupfuni wake ichiita kuti adzokere kumunda, ichiita kuti achengete mhuri yake, pane dambudziko kuti ndoda musha, ndoda pesi, ndo nyaya yekutanga. Yechipiri yekuti kwava kune dambudziko anga richiya kumaflow taingozviverengawo manyuspaper, asi sekuzvakati kuita kuti hurumende akaita resolve, minista wefinance akagara pasi naminista agriculture vakaita resolve panyaya idzodzo, uye zvakare hurumende yedu ibhadhara vanhu. Chimwe chidimbu chidimbu dambudziko iriripo nderekuti varimi vedawo vanenge vasiri connected to reality. We ought to have a comprehension of what is currently transpiring, what is currently going on. So I think is not connected to reality. He is to revisit current affairs.
Mati vagomo manzwa here mhinduro yavo?
Yes. Oh, you are asking me or Mr. Gomo?
Ndiri kubvunza vagomo. Vagomo muchiripo here pari nhare apo. Hatina kunzwa zvakanaka ndachikumbira kuti mudzokere zvamataura.
Ndiri kuti mapindiro yavo kuti azviri kana ndisakwanisa kuwana mari yekuti mari kana RTG mari kana ndisafonika imwe yacho kana mari atisonangu iri pakuti kuna patinogara kuti mbavha yedu yabudirire tezvakeshi maoko tine vanhu vanofanira kutora futi vanogiridza okeshi but kuti inoiri pakuzoiwana saka zviri kupa matambudziko yakakura nyaya dzekusimba tinodzimba munda gramafanaa.
Alright, vagomo takunzwa zvakanaka. Thank you so much nekupinda muchirongwa. Handiti baba. No problem. Chirongwa ndechenyu baba. Modzoka next week tinenge tiripo. Handiti.
Handisika.
So Zulu kandaba hoti tipala macomments aripo apo. Hey, vanhu vari kupinda zvechokwadi. UPeter Matsotse is watching from Brisbane in Australia. Peter, how is Australia, mate? Vanhu havo varikunyora. Faithy Cutler said something really, really important that stood out. And the recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it's very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected? Oh, perfect. Kudakwash.
Yes, Nkona Bab.
Right. Mzwilu mlaizelo ka Faith.
It wasn't that clear, but he was talking about risk in the mining venture.
Exactly. So Faith Uti, you know, both you and Mr. Kajego mentioned ukuthi kulama sectors amabili. There's the formal sector and there's the informal sector. So based on the message, okay, let me reread it for you so that you hear it clearly. Uti, recent events like the Battlefields mining disaster, which showed that people are working in these mines at their own risk of safety. How is this considered as employment when it is very disastrous to work in mines? How are self-employed miners going to be protected?
Thank you very much. Let me say that when we are looking at mining laws, when we are looking at mining laws, the reason why government always encourages people to register and go what is called EMA, Environmental Management Act certificate, is for them to assess such risks that are associated with the mining sector. So people have got a tendency where they venture into mining without proper compliance or without government approval. And then at the end of the day, they then, you know, get into accidents like what our listener is talking about.
Kuda Kwashi, do you not feel like the environment is driving Abantu to be in that situation? Because now, city, the country has resources. Obviously, for someone to go to the extent, Eoguti, Laming, Zangena, Kunapang, Isfage, in a situation whereby I may be in danger, it's because they feel they don't have access to these resources that you both and Mr. Kanjengo are saying are there.
No, what we are saying is, as long as if you identify a resource, say it's a resource in the mining sector, approach government and see the suitability of you conducting your business in that particular area. For example, if you are in that mining sector, there are areas which government is actually classifying as a very risk. But, you know, people have got a tendency of not wanting to go through government procedures, and they want shortcuts. They end up getting in danger, and they come back again to say government is a problem. It's not only a problem in Zimbabwe. It's a problem all over the world, by the way. It's a problem all over the world where we have got informal, especially mining, we call makorokoza. Government trying to say, come and formalize your businesses. Formalizing does not necessarily mean give us your proceeds, but come so that you can assess the amount of risk where you want to venture into. And then we correct that in advance. And then we tell you whether to do your business there or not to do your business there. How you are going to affect other people surrounding you, the environment, the trees, etc. That's what government is talking about.
Mm-hmm.
But people want to choose the shortcut, the shorter route. And then tomorrow, what do? They cry again, blaming government.
I'll come back to you once again. Kola mlaleli okonekwe ngweni mapinda mchirongwa the connection mbano okonekwe ngweni.
Maja basa.
Yee, magade yenyu baba.
Zinonji le mwekuda.
Danji kumbro kini mtokore rezitare.
Zinonji le mkuda.
Makuda.
Kuda.
Oh, kuda, mkoma kuda. Ah, inga tituri na gesa, anonzi kuda na yofut. Mkoma kuda tino gamchira mchirongwa.
Ndiriku kola ndiri kuguruwe.
Kuguruwe. Kurise yiko kuguruwe uko?
Aya kuguruwe kuni nani.
Saka mkoma kuda nyairi mu mnasi. Vanu waruguti hai wakunyika. Kuna baba sao kwa hanzi. Asima guest edu waruguti. Handi shoba. Hanzi nyika edu inema resources. Imise wano hdiki. Seize the moment. Ma resources hari ipokusi mumashandise. Imunoti inazwezo.
Kwa wachoku wadi kwa kanaka. For example, cinema YouTube the spirit mashuroko. Hazina kudzorerwa mari dziyadzi. Vamwe havana kudziwana. So, issue netika ndekuti iwo kana wakambowana, iwo uchifungidzira kuti vamwe vese vanofanira kuwana nemutoo wakawana nawo, nekuti wakawana opportunity yekuiwana mari yacho. Zvinovharira umwe wanhu kunze. Kutaura chokwadi mari paizvinaipo. Tikatarira vatirwa. Wakuti sabasi kubatira vanhu vekuchimanimani kuchipinge kumasvingo wabva kunze iyo mari iri munomu zvinorevekwa tiri zvinoitira neruzhinji kuti mari tinayo mukatarisa zvekare fodya tarima isusu topiwa pabhozi noti iyo fodya yatengwa nemahusa ko iyo yambotengwa yacho yaenda kuti inofanira kuti iye kwandiri mkoma kudawa wakindiri nyaya
yoyi hehehe sadaki za manji alright regaidi kubre mkoma kudawa utu wapindiri mbunzo wenyu asi tino tena nukupinda mjirongo andesu
da tenu
kuda kwasi uzwile umilale lufu nukwazi ukonekwe nguwe nkuda kwasi mnumza na mtanga
yes mkoneke niye yu
umzidu mnalele.
Yes, nimzwile regai ndiva pindure neru rimiro vano nzisisa.
Endra imberi.
Tinotenda. Baba vangu, zvichema zvenyu tinozinzwa. Kuchema kwenyu, kuno nzikwa zvikuru sa. Mataura nyayaya ndifadza zvikuru. Mataura kuti, vamwe vakawana mikana. Vawana mikana, vakapiwa mari dziya dziya. Hazina kudzokera. Ya kudzoserwa. Ichocho ichokwadi. Ndo syndrome iya zve yaitaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti chirwere ichi chokuti vanhu vanokwereta vakwereta mari votadza kudzosera should come to an end. Munhu anenge akwereta mari anofanirwa kudzosera. Ndo saka makavona vakazoti kuti tigadzirise chirwere ichi ngatigadzirisei mabhenki maviri achamirira izvozvo akuoperata zvakanaka zvakarongeka achitevera zvikwereti. Ndosa vakaisa Empower Bank for the youth, vakaisa Women's Bank for vanhukadzi kuitira kuti vanhu vaya vanoda kutora mari vasingadzoseri. Izvi zvakare zvinotiratidza kuti hurumende yedu iri kuda kutipa chingwa. Yatipa chingwa, isusu problemu yatiri kuita ndeyekuti tiri kubva tatodya chingwa chatobvutirana tobvutirana todya toita humbimbindoga usingadiwe. Tiri kunzi nehurumende kana takupai zviredzo izvo tendai munobata hove. Mabata hove motengesa modzosa sidi yatakupai topavo vamwe. Tiri kuti iyo mbeu muchitora mbeu yemurime mukuwe muchidzosere motora maprofit moendera mbe topa vo vamwe saka tikuwana zvirwere zvokuti vanhu havate kudzosera tisu vanhu veZimbabwe and in which we say let's be introspective and be able to solve our own problems atirikuzvigadzirira munyika medu
saka
tinotenda zvikuru kuti manyatso kurova nemo nemo hamuna kurova imbwa makaviga mupinyu imbwa makuda
wathi ngithathe umunye umlaleli bamba kancane ecingweni angithi
ngiyabonga
right tikunzwa zvekare mafona ari kurira ari kuchema hanzi makakati gara bhamba tinomwe muterera aripo parinhari apo kola kola mapinda muchirongwa okhona ecingweni ngubani vatadirira makadi henyu
andiraita mene muri sene
aiwa kana muchifara tiri kufara nesiwo mapinda muchirongwa baba
handapinda ndiri kuzva zvangu zviri kuitika but yei problem iri kuitika ndekuti vanhu vamukuramba muchitipa pastudio vaka vanongoramba vachingoti saisaidi ravo chete
saka imuchitipa isaidi renyu kaimi that's why tichikupidzai
muchirongwa takunorwadziwa nekuteera chirongwa ichi nekuda kwemadhara iwaya
That's why that's the five guys side renyu kuti mupe kanokutaura navo vatadera
vandiora chinhu one every day zvina change futi saka haade mapoisa kuvaisa pastudio vana
manje munozowana kana kutaura nemashepsei kana
one every day vanagadze chiri mhanzu nevema mapinza ivese one thing every day saka hai todotirwadza dema varega vaita zbc kuradio zimbabwe kwavo
orit vatadere mune mubvunzo wekuvabvunza here pamusoro penyaya yeimplement
handikwanisi kuvabvunza noti mhinduro dzavo vanadzo kudhara ende vanti vane maanza zvavo akakwana saka zotitivatavo tivabvunzeke hapana chatokwanisa kuita ivo richivarechonge vakadaro havo
vatadirira thank you so much nekupinda mirongo
maybe tiri kurwadziwa zvisingaiti but vanova vachingosaidira zvinhu zvavarungoona zviri kuitika pachena zvavarungoona zvina mubvunzo kana chivarungora vaisaidira zvinhu zviri rongo zotirwadza vemambovauza vataura zvinhu zvakanaka zvokuita kuti mhuri yezimbabwe irambe ichiendera mberi nokuti everyone is suffering mabasa achikuremeswa kubva kudhara achingoti mainvestors auya mainvestors auya but haumaoni zvongoperera mukutaura chete saka hade vambotirayawo kuita kuti vagadzise zvinhu vakanyarara vasanyanya kutaura zvakanyanya se
orit rikaitiendere mberi nechirongwa thank you so much nekupinda muchirongwa vatadereri
aratende
right vakajengo muchiripo parunhari yavo
yes ndiripo amdek
so if anything has come out from this conversation navatadereri is that a lot of young Zimbabweans are in pain a lot of young Zimbabweans are not seeing on the ground what you guys are saying is there for them to access So how do you go about making sure that they can access it? Is it about education? What is it about?
That's a good question. Thank you so much, sir. In fact, let me go a bit back to the year 2014. My president, the Edwin of Africa, wagata na Malabo declaration. Yaiti mu Africa, my youth, ane ma challenge ze mabasa. Na izozo, it's not only production. Inogona kuvapa upenyu asi ngavatarisewo zvakare atinoti mavalue chains uyo akarima fodya uyo osimudzirwa kubva ipapo oenda muprocessing sector mumwe oendawo kutertiary sector the insurance part of it echinhu chokutanga chechipiri tinoda capacity building yakasimba chaizvo tione mindset change vanhu vasaramba vane spirit yenegativity nemweya weassumption vangatingotaura uya kuti kubank ndekwebato x kubank iri ndekwebato x pari zvino muzimbabwe hatiraramiri mapolitical parties hatifambe nemapolitical parties tinofamba nehwaro ndosaka ndambotaura pokutanga kuti hurumende ine hwaro hunonzi vision 2030 une zvinangwa 6 zvinangwa 6 izvi hazvinei nezvematongero wenyika tikuti isusu munhu ngavanewo mari inoita kuti akwanise kurarama chechipiri tikuti isusu mabasa acho ngavawanike vanhu vazvishandire tive neendapreneurship wapinwa mumabasa macho even masanctions acho akanga abviswa indastry yedu yafamba zvakanaka tikuti isusu pamavhizheni yandataura 6 iyayo ndiyeti nyaya dzekuti vanhu vakwanise kuwana zvekuziva zvakakwana saka tikuti isusu muchidimbu vanhu ngavaunderstand vision 2030 iyoyo imepu yakakwana kumayiti imepu inopa vanhu gwara
Regai nditore umwe muterere wedu kupedzisira muchirongo handiti vakajamba.
Yes.
Right. Kola kola ikwimweni, silo munye kwimweni ndiana pinda apo pachirongo apo. Kola kola mlaleni ukona ye? Ukona na?
Zita.
Mnumzana Zita unjani?
Ya ndio taura.
Taura ine ni baba, zvikufamba.
Zvinofamba murete.
Mushe, muri kunzwa kahanzi Vision 2030 yakanangana nokubatsira vanhu vechidiki moti nazvezvo.
Ini munhu ngakungwa zvine kutika here nevanhu vezvano izvi. Zvishi zvakaitika izvozvo.
Inda.
Zvomunofanira kuziva ndezvekuti iye zvine zvano kuti mani maneka. Vari kuda vari kuti tikupei chikafu. Vamwe vari kunzi unzai zvitupa. Zvitupa zvakaenda nemvura unochiwana kupi zvitupa? Unochiwana kupi iwe usina hembe yekupfeka muviri wako iwe? Chikafu hauna, hanzi unzai zvitupa. Saka iyo mari yacho inowanikwa sei? Zvinhu zvitai kuti vanga vaine mari zvekutsvakwa kunze kwenyika. Vamwe vari kurohwa nematombo, munozungudza matombo maviri kuzinofobia achitaka musoro womunhu kusvika munhu afa. Shuwa bengi rine mari ringatadza kuuya kuzotora mari ndoita hangu bhizinesi rangu. Mukatarisa iki zvinhu izvi tichitaura kuti makambani ngaavhurwe. Iwo ukati ungatengesa madomasi apa, uyu utengesa madomasi apa, uyu utengesa madomasi apa, anouya akatengwa nani kusina munhu anoshanda kukambani? Pakaoma ipapo. Ende mukatarisa vana vese kutanga kuma18 kana kuti 17 years ari kunze kwenyika. Izvizvi vana vangu vese ndakatotakura vese vari kunze kwenyika, vanga nazvo kuita. Umwe wacho taurai naye panapa 2 minutes.
Ari parinari apo ndiani?
Mukutaura na Hadi.
Mukoma Hadi, zviri kufamba here?
Zviri kufamba zvenaniwo.
Muri mumwe wechidiki here?
Ndiri mumwe wechidiki, ndiri kurwadziwa nemashoko ari kutaurika apa.
Taurai itinzi.
Inini hangu ndiri wechidiki handiti. Ndakakurawo ndichiona zvakawanda wanda things. Pakapinda government nyowani. Zvinhu zviri kungonetsa. Chinhu chendinoziva ndechekuti kuti igotanga kutaura kuti panoda kuitiwa zvimwe zvinhu zvakaita semaprojects. Zvinoda kuti mari itange yagadziswa munyika. Handizi. Kana kuchinzi mari yava munyika, zvinoita kuti mayouth mazhinji mamwe ari kubuda kune ari kuenda kune dzimwe nyika achinotsvaga mabasa. Awane mabasa munyika mavo achizvitira zvinhu zvavo. Handizi.
10 seconds mukoma hadzipedza mushirongo.
Chinhu chekutanga ndechekuti vagadzise nyaya yemari ikonomi kuti zvinhu zviite zvakanaka. Then wozotanga kudiscusa kuti saka zvetine mari yedu tofanira kuita sei. Handizi.
Alright mukoma Hadi, nguva ndiyo yakudyana naregai ndipe magest angu mukana wekuti vakupindurei and then teta kutopedza chirongo handisi. Right, kuda mukoma Nicholas, ndiri kukupa both each about 10 seconds so that you could wrap it up. Can you respond to Hadi? We are kuti ndiri mumwe wechidiki, I'm based outside of the country because of these situations. The economy is not right and you have to fix the economy before anything else.
Changa, economy haigadzirwe numwe munhu. Nyika ndedu inoitwa nini? Newe uya muZimbabwe tibatsirane, tishandire nyika yedu. Ikonomi iri kutofamba. Ndinokanda kuzoti tine activity TSP, ndinotaka tine yati kuti Vision 2030 kuno kumakeke uchine mukaka.
Kuda when out in.
Thank you very much. Unfortunately, I've been given 10 seconds. What I want to say to my brother is that we admit that the economy may not be performing very well. But at the same time, we are saying there's no magic bullet in repairing a moribund economy. What we are saying is it is indeed a process that we are embarking on in repairing this economy. There are a lot of things that were not done correctly in the previous regime that the current government is trying to correct. That's why you see the Minister of Finance being very, very strict
Iskati. Uhlelo sesifikile maphethweni mbuzo.
Jesus, siyabonga. Kodwa sithi babasha abavule amehlo, bevule indlebe zabo, belalele ama opportunities agcwele elizweni. Sibambane sonke, sisebenze sonke.
All right. Thank you so much, Kuda. Thank you so much, Mnumzana Nicholas Kajengo. Zimbabwe Muhle. Thank you so much, Mapinda Mchirongwa. Nasta chikurukura nyayim. Unemployment. That's again next week. Bye-bye.